Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare Manera nhasi kuri musi wemugovera gunyana 18 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rechoto, ndichitepenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Pakadii muri yeZimbabwe yakateerera? Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa kwazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANU-PF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANU-PF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzokora. Vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Pakadii muri yeZimbabwe yakateerera? Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vaZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa kwazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe. Tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tiri kuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndo nyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndo kudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yavaEmerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munoziziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro hwedu hwatakanyora hwakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department hwakaiswa kuhurumende muparamend tichitsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvanga zvichiitika makore esaya kuti kwaitika sarudzo muZimbabwe, asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. izo zazu kwati sike kuitika kwe makore ne makore kora mbasaka naru tinoreva kuti pane chimwe chino pane mhosho dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa saka isituri kuti zvinizvozvo ngazvigadziriswa
urongwa hwenyu hwamuri kuita kuNew York muri kubata nawo here nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe kunze kweMDC Alliance
vanhu varipo vari kuuya vatakaronga navo nevatakakoka vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana veZimbabwe ngavabatane citizens must converge for change tiri kuti ngatibatanei sevana veZimbabwe ngatisiyei kuti uya nechitsvuku uya nechitema uya nechii tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota
nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations mukuronga tichisvitsa sarini
tinoisvitsa iro svondo rinoratiri irori kungoti isu takati kurumidzei titange nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro chipiri
avo vanga vari sazvigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York
takada chirangano seZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakapinda new administration yedu New Republic yekuZimbabwe inoridzwa naComrade E.D. Mnangagwa takada chitenderano chokuti gore roga roga muna September vhiki iyo inoyi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinovhisana neZimbabwe dzinobva kunana South America dzinobva also kunana Eastern Europe dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world saka tinenge tichisangana tichibvata zvotozotanga zvedu kufamba tichiona maafroamerican vanova kuti hama dzedu dzeZimbabwe kubva paupa old administration kunana Harlem uko vaimbovhizitigwa nomukuru wenyika Comrade Robert Mugabe tichivavimbisa kuti Zimbabwe will never be a colony again haifi yakatongwa nayafambe pfumi futi tinobva tazoonopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square
kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora
right isu turimo mudiaspora asisi seZANU-PF hatiratidziri nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo inovhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatasa panyika dzose dziri pano pasi kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvima small islands kune vana veZimbabwe vari ikoko saka kuti titi diaspora vote tinofanira kunge tatarisa kuti tinokwanisa here tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu dzisina kana dzimba dzeZimbabwe dziriko vanokwanisa kuzovhota sei nokuti hatidi kungori diaspora vote ishandire vari kuamerica kubritain nokucanada nekune dzimwe nzvimbo ko vamwe vanodawo kuvhota tinoda vhoti yavo nokuti kana yaakodzero yemwana wese weZimbabwe ari outside Zimbabwe vana vese vari kunze kweZimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu saka zvinhu zvatiri kuti segovernment neZambia inova pati iri kulida tine maconsideration atiri kuta akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga cho chinofanira kunge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese veZimbabwe vanda zvekuda kutariswa kuti inyatse kuitwa zvakanaka ndatende
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa rwendo runo vaMnangagwa havasi kuuya muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe
isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinozvidzana neZimbabwe kusauya kwamutungamiriri wedu Comrade E.D. Mnangagwa ivo vachati adresa Comrade E.D. Mnangagwa pa gungana ratishaita pane pakachati adresa isu sevana veZimbabwe pa virtually saka ipapo ndo pakachati adresa asi kuvaona physically aiwa physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time but ku address vanomukuru wenyika vane pakachati adresa isu ne vanozvidzana neZimbabwe vanoda kuti Zimbabwe ibudire vanofarira kuti Zimbabwe inge ichienda ne right direction vachange vari panzvimbo yakakodzera pakacha adresa virtually nomukuru wenyika comrade Idi Mangala.
Sachi Garove, ZANU-PF mudunhu reNorth America Province, vaRegis Charumbira, vachitaura vari parunhare, vari muNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV, zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Thaddeus Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muEurban Councils Act. Simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZANU-PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti izvo munogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patown house. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende hwakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka Ona kana munhu waruza pama elections makuta akavaramba zvamuchose vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervisor zvakanaka. Anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa havagoni kushanda nevamwe vanongogona kuputsa hapana chavavaka. Ndosaka nyika isina kana currency, isina kana mabhazi.
Imi mati mapindura here padano rakatorwa navamoyo kwamuri?
Hatisati tapindura, tine 7 days. Tichange tichipindura nemagweta edu pachinano chinotevera.
Pamuri kumirira kunge muchida kupindura vamoyo, muchange muchidzokera kubasa here samiya weHarare?
Aiwa, tenge tisiri kudzokera nokuti suspension kana isina kuchallengewa. Inenge iripo isusu tichatevedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatati tichingofamba watichitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti savari kuita izvi hazvina maturo.
Zvii zvamungaita vamafume sameya weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende?
Hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete. Sewage hainuwiri MDC kana Zanu PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune hunhu mukati, kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga mugini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokutungamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu rinonzi Global Aid Missions, uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa mahete ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka hete yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare, zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambire, saka vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimhinga mupinyi zvamukati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa. Baba vachiti, ah, izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadaika ndiwazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema wotoona amai votoramba vosara amai iwe ndo vakuriritira chi mwana uya uya kana kuti vana vaye wozoonawo futi kana dai maybe kana ari mwana musikana anorarama neusope pamwe odanana nemukomana wake mutema wotosvika pakuda kuroorana asi amweni obva kuti isi hatingatambiri zvakadai matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope woonawo kuti kana ari akadzidzawo anotodzidzawo itowo pamwe madhigirii sevamwe asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haariwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope bato redu reglobal aid missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungojekeserana mumacommunities kuti aiwa vanhu vanorarama neusope vanhu vakangoitawo sesu kungoti chete havana ruvara runge rwatiinaro asi vanhu vanokwanisa kuendawo kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu ava mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakura vachichengetwa uonai vaita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatiinavo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors ariko on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo pakliniki ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vana vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndiva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovada vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana tichivatarisa kana mukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa atoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchiita vana vangu kuti aiwa kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange program yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda mumacommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana saka ndotichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakare saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngaazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi aripo vana chiremba varipo macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose, Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipindane inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzino panicha mapato anenge akundikana kutevera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Chokwadi, zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo yekutaurwa sezviri pamutemo. Asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical system chonge anosiyana. Haumanikidzwe kana madzimai acho asipo, zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit. Asi zvakudaro zvakanaka hako nokuti madzimai akati wandei kudarika varume, saka zvitikise. Asi handifunge kuti mai chikumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo kahaushandi uchidaro. Ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichina chitaumbura mushi, vanenge vachiti kana muchida kuchinja mutemo ende kuparamendi. Saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho? Saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda.
Asi handiti mutemo uripo nechakare vangwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai?
Chokwadi kuti mutemo uripo chonge, asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vana komana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana. Asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho, haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reitokutorerai mavhoti. Hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri. Saka mutemo unenge uriko jonga, asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo, haungaendi chinhonga uchifosa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process. Zvakanaka hazvo, asi hapana mutemo ungavabvumira mai chikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election. Vhoti yandaisainini yobviswa nokuti bokatoranda vhoti raratadza kuisa madzimai. Mutemo akadaro nyakuenda kukoti kuna Major Street chonga haudariki.
Tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika muAfrica kusanganisira South Africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa. Zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi?
Vajonga, pane mitemo mizhinji inotaurwa nana ERC neZSN inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo, ende mai chikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho. Maprotokoro chaivo akatonyorwa neSADC arifanira kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge inge iri pajekerere. Ndingakupainge example iko zvino. So mapato ese muSouth Africa vari kukukidza maloka gavamendi vanobvumirwa kuti vakuisa maadvesi muSABC vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana. Asi kuno kumapato anopisa abvumirwa. Zvakawanda chaizvo zvinoitwani muZimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri maSADC protocols, asi hazvisati zvaitwa. Saka ivo mai chikumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika, sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muZimbabwe? Kungovharana kumeso, kuzora kumeso nemafuta enguruve.
Manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose ndine wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau, apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANUPF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANUPF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamask enyunguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chichiri kuuraya. Murare zvakanaka vatereri veStudio 7 kose kwamuri. Ini ndini Rechoto, ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa iGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedient DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumente ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelele. Njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani abantu bavumelene kanti umfazi ungendezi.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngusisi Mandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientist Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedient DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mnyimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugada lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi imbiwo ye-DNA akumelanga iphume kundathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumelene. Njalo umfazi kanindizelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani abantu bavumelene kanti umfazi ungendezele. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bafina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcizelwe ngumnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki warning, bebengamniki warning ukuthi eminto yona leyo so meaning they are doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i company yona leyo kumbeni is two per annas. It's a good practice.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuviza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi wenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kanjani okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo mama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kamnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula umnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Pranks impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Pranks ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa wasegcinwa ngabanye e-Australia njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebelenjini bokuxhumana obeFacebook ngu-VOA Ndebele laku-Twitter ngu-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600 wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Kwezenzakala eMelika namuhla, izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla iSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, umnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko omongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli umnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela iWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi umnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakamnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo sesigola primary school esisesiqintini semzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba ye Studio 7 uEzra Chisa Spandau sethulela lolu daba ngocweleyo.
Amakhompyutha la avele kumandlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelele ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imihloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemijina kulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isikolo lesi silethwe esikolweni lesi ngobuyemele uNkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe uNkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele usinikiwe Abigail Ndlovu. Onguye umntwana wesigaba sakosikola. Onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama-computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku-technology eyiyo esetshenziswa kulezi zisuku.
Unkosazana Mpedzisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphelise isipho sama-computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakosikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo wesikola primary school uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nganento enhle. Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelo lesisenzwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning basalele emuva.
Unendamo Khonanzi lotatenda Chawotsa ngabanye abantwana ababhala kemihloliso ye-Grade 7 lonyaka.
Angele zapasa yini? Khathesi ungafundanga?
Ngifunda
online kunye lamathesti buku. Kodwa qinda
ukhazela siindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwezikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana abaphambanisekile sibili kakhulu ngoba vele le ntathi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezijele. So hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane njengabafike esayizini ukuthi sebengabadala but ngomumo owadise ukhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
UMnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngale nto eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lo dadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sakwaSigola ngoba isikolo lesimbona asikaze sinikezwe amakhompyutha asikaze sibe lamakhompyutha leyo. So kutho ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemtshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigola Primary School baphindwe baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ekudlwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigola Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embolini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku yafonwa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kwesigola laba ngabantwana besigaba. Leni sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sesithi njengoba lawo besemazweni lathi sikhonapha ekhaya lathi singadobha okuncane sizama ukusihlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancediseke esifundeni sabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba nivame ukusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesikola ngoba ukuthi sikhulele ngaphasiphi ukuthi konkhonawo kungakulimitha ilife yakuthi sibe kufunde ephambili. Sokuthi sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi, kwadumisa abazali, kwahlekelela abafundi ngezipho ezikhiwe esikolo seSikola Primary School esemangani weMzingwane esabalezele zansi emandebeleni. Imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igamanamu Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Testing, linga lichona njani zilukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla. Sihlaziya udaba lwama DNA.
Ungabona sokudingwa odna sokulengxabano ingxabano angithi kayisokwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho-ke i-DNA imizi ingadilika lami ngiyakubona ngiyakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangowesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye besesithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi lezi DNA. I-DNA ifike ithi umntwana kasowakhe usemkhulisile wamondla wamenzela konke wamhambisa ezikolweni kodwa nakuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile wondlile ufundisile kodwa somntanakho. Angithi kudilika komuzi phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana kutho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya kakuseku uzamthemba njani la endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha. Angithi ukuthi kwakulungile kodwa mbona babejonge ukwakha phela omama labo abakulezi nsuku hhayi iqiniso lihle sibili ukuziphatha kabasaziphathi njengabayizolo.
Kuyikuthi kahle kahle yinto zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge i-DNA yona le.
Ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona okwe-DNA esintwini ntwini kuqondile yini. Kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi. Nxa zole ngxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku i-DNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona ukuya kubo-DNA labo kutho ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya. Ngithi mina-ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho babebalekela khona lokhu lanxa babengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana. Kodwa angithi phela ozelwe umntwana umntwana kalacala kazilethanga yikho kabadala babe sebesithi ukugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana. Njengoba ngisitsho-ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo izolo bekuvele kuzila khonokho bekungakhulunywa kakhulu yikho lanxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkayi kwakuyindlela yokwakha. I-DNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo. Umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo.
Njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalichumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni kona lokho ngokubona kwakho?
Lokho kulukhona kunzima isindaba penduli sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalithuni abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana ikufa kwelizwe phela khona lokho ikufa fi kwelizwe kuthi uthi akusela mchato bese ngomasihlalisana sokusemahlangeni kwampunzi idlemini lo lalo wenza akubonayo isibalo leso siphezulu kakhulu asikho ngithula lengxenyeni kumbe kuhafu nxa sebe yisikhombisa phaa kwabantu abalithumi kutho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga.
Lo-ke bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxalayo kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lelani.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration leyo i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha lathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo-transport bona lapha.
Ungathi yiziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe echadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Leku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani beyelungisisa udaba lolu lezeki kambe bezithupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha ngokuyathi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlaleleli ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yendo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini dayenzile ukuthi ukhangele mina lulo kangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, imthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohlala lo mntana lo udubo uyalazi. So umama ngiyesuzazama ukukhuluma lo mntana wakhe bebonisa nti umntana wakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yenaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi, uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbatshile endlini bazasala loba, and njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi angcono ngizidlalele endlini lami ngigcina abantwana bam kulokuthola ngihambe imango le emide ukuya-register ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hhayi manzi lama-organizations abomama selandincedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kule ndawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani, and uzakutshela ukuthi ngifuna ukuthi ngiyirejista ukuvota ngiyavota ngakhi. Ngenye inkinga ekhona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angapi akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu so akula there isn't that voter education eningi ebantwini so ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information and lako okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonyolo oludlulileyo ukuthi kulokhu khona onokuthize abantu babesithi ontaba besithi kathi vele ngiyavota kuyangiceda ngani ukuvota so nathithi esingena khona sithi hhayi ukuvota kunceda ngokuthi uyakulungisa ikusasa lakho ukuvota that's the only weapon you can use ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi awuhambanga esikolo wafika lapho ade ufisa ukufika khona ukuthi inkinga ibingaphi khathesi abantu kule ndaba ye-transport abantu bebabhizi basemalayinini amazuqu umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 etshayisa emsebenzini laba balenhlanhla abasebenzayo beze befika endlini ngo-10 ebusuku wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi kuqala ngokurejista ukuvota so lathi kunje sosenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Ellen Shirie Tenga, umsekeli kamabhalane bobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta ngiyakuthanda uthi wakuthi ifesi yakho ifana leChina
ngazithola ukuthi uRasta ifesi yakho iyabimhlophe sibili kodwa kukhuluma kakhulumi njengeChina kodwa nawumkhandla kathi iChina kodwa enjani yena engakhulumi njengeChina sithi vara akayenzi njengeChina ethi vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele
pho yena uyabe vele ngubani
ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amaRasta amanye asimati ifesi yakho iyabimhlophe sibili uphosa ukuthi iChina ibe sengifaka kingoma-ke ukuthi ukuza usimati bakhe ngikhulukele phansi.
Wena Rasta ngiyakuthanda uthi wakuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara dani makiwa ngiyalithanda ngoba lithiphiphi isikhwa sakho nasidiphu awusicalele sensiyalapha enzalwa khona lapho esikhosana bheli enkayi bayanithanda dami ngiyabathanda ngithiye ngigijibenye lapho ekulomuzi wami khona kwamba emapishini lapho bahamba bamthatha khona ngizoketha ivaira ngiwuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambini ngiyalibonga bahloniphe abelaphi emahofisi uthi wakuthi ifesi yakho ifana leChina kodwa wena ukhulumi njengeChina iChina lithi vara
lowo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi dlala ntethe kulezi nsuku lapho ubechasisa ngomculo othi Rasta. Sikhangele ezinye zendaba ebesikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hhayi nxa kulokuthandabuza abalisa i-Global DNA Zimbabwe ne-Jane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithani unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.